Vachitaura nestudio 7 vari kuwedza mushure memusangano wavaita padande mutande mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union zvakare vari sachigaro weFozeu vaObert Masaraure vati vacharamba vachitaura nehurumende kuti nhunha dzavo dzigadziriswe asi vati mukiita izvi vachashanda nevabereki nevana vechikoro uye vachatanga kuburitsa gwaro pasvondo rega rega rinenge richiburitsa mamiriro akaita zvinhu muzvikoro
tichazenge tichitaura nevabereki vachitiudzawo nhunha dzavo vachiisa dzabatwa mugwaro imomo vana vechikoro tichazenge tichitaura nemaoda kutungamiriri hwavo unosanganisira child parliament kuti tisazokunesana nenyaya dzemaethics nevamwe vanenge vasati vakwana zera nekuti vazvitaurire asi tichange tichitaura nevatungamiriri vavo vechild parliament tichinzwa voice revana kuti riri kuti chii nezviri muzvikoro
vamasaraure vatiwo gwaro iri rinonzi school situation report richapawo varayiridzi mukana wekuti vataure mamiriro akaita zvinhu muzvikoro panyaya yedzidzo nedenda recovid-19 vamwe vapindawo mumusangano wanhasi vajosephat gwezhira vanove munyori anoona nezvetsvakuru dzo muprogressive teachers union of zimbabwe vati chimwe chisungo chabuda mumusangano wanhasi ndechekuti vachaendesa hurumende kumatare kuitira kuti ivandudze mitemo yevashandi kuitira kuti ienderane nedemumbiro remitemo yenyika vatiwo hurumende iri kuvadzvanyirira ndosaka vaona zvakakodzera kuti vachishanda nevabereki nevana vechikoro mune zvese zvavanenge vachiita
tikuda kutaridza maparents kana kuti vabereki nevana vechikoro kuti hatizisu vavengi vazhinji vaa kutora positeni yekuti maybe mateachers tiri kusabotaja kana tirikukanganisa kudzidza kwevana zvinova zviri wrong isusu hatiisa izvozvo
mukuru wesangano rinomirira masangano evabereki muzvikoro kana kuti maschool development associations vabani manokore vaudza studio 7 kuti pari zvino havagoni kutsigira varayiridzi vachiti chinodiwa kuti hurumende varayiridzi nevabereki vagare pasi voona kuti vangagadzirisa sei nyaya dziri kunetsa
ndikuona zvinhu zvakanaka dai kurudziro iripo ichibva kuvarayiridzi ndeyekuti dai tanga taita all stakeholders meeting inobata ministry yobata ivo yobata isu sevabereki kuti tiwanane tinzwisise kuti zvitemo zvine hurumende zvakamirawo sei maererano nekusabata kwairi kuita vadzidzisi vavo zvakanaka zvino isu sevabereki tonzwa kune vadzidzisi zvichemo zvaai nazvo vadzidzisiwo vonzwisisawo matambudzikowo nezvatinenge tiinazvo sevabereki
hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri wenyika wevechidiki junior president mukudzei madzivire kuti tinzwe divi revana vechikoro panyaya iyi musangano wanhasi uyo wapindwa nemasangano akaita seatus ptuz Professional Educators Union of Zimbabwe neZimbabwe Democratic Teachers Union unotevera mumwe wakaitwa nemasangano anomirira varayiridzi achitungamirirwa neZimbabwe Teachers Association nemusi wechitatu mumwe murayiridzi asina kuda kudomwa nezita uye asiri nhengu yemasangano anomirira varayiridzi audza Studio 7 kuti zvakakosha kuti varayiridzi vabatane kuitira kuti zvinhu zvavo zvifambe
tidai kungaudei tanga togara pasi sematicha togadzira maunion anomirira kodzero dzematicha maunion anonyatsokunoti mirira zvakanaka vachitaura negovernment kuti zvichemo zvedu zvigadzirisiwe ndofunga kana tikadaro tinenge taona pekutangira pakanaka
pari zvino murayiridzi anotambira mari yepamusorosoro anowana zviuru ma25 zvemadhora pamwedzi varayiridzi vanoti vanoda ma520 emadhora ekuamerica kuitira kuti vagare zvakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.